kana ka ba te re di kino tanga na se kare mang pana ni anasi mo mo se chi di ri sa bundi 14 2020 ma ka te re la po studio 7 ne penyuro e nya de rupi ka mo Zimbabwe za mo no piwa ne studio 7 iri mo Washington DC Washington DC ndi chiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mangwanani ano dare rehigh court richanzwa nyaya inotsvaka kumanikidza hurumende kuti ibhadhare mari kana kupa zvekudya kuvanhu vari mudzimba dzavo panguva yekupisana nechirwere checoronavirus. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pagumi nevanomwe. Vanhu vanodarika mazana mashanu ezviuru vanorarama neutachiona hweHIV AIDS vari kumaruwa vanonzi vari kukundikana kuona chekufambisa kuti vanotora mishonga yavo. Semazuva ose tichanzwa manesei enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti pari zvino vanhu vaongororwa utachiwana hwecoronavirus munyika vanoita mazana matanhatu nevana 604 uye mazana mashanu nemakumi masere ane vanomwe vavo 587 vakawanikwa vasina utachiwana uhwu. Bazi rinoona nezveutano rinoti gumi nevanomwe vakawanikwa vaine utachiwana hwecoronavirus uye vanhu vatatu ndivo vakafa nechirwere ichi. Vanoti zvekare pavanhu vane utachiwana uhwu umwe chete ari kumatebeleland north, vashanu vari mubulawayo, vanomwe vari muharare uye vana vari kumashonaland east, zvichisvitsa pavanhu gumi nevanomwe vane utachiwana hwecoronavirus munyika. Nhasi dare rehigh court richanzwa nyaya yauyiswa mberi kwaro navamufundi mulilo nemumiriri weHarare North muparamende ari nhengo yeMDC Alliance vaRusty Markham, avo vanoda kuti hurumende imanikidzwe kutambirisa vanhu vakaudzwa nehurumende kuti vagare mudzimba dzavo kwemasvondo matatu mukurwisana nechirwere checoronavirus. Vaviri ava vanoti vanhu vazhinji havana mabasa muZimbabwe uye vazhinji vanorarama nekutengesa zvinhu pamusika. Naizvozvo havakwanisi kungogara mudzimba dzavo vachitarisa vana vavo vachifa nenzara. Gweta ravaviri ava vatendai biti veZimbabwe Lawyers for Human Rights uye varizve mutevedzeri wavanelson Chamisa vaudza studio 7 kuti vavanomiririra ava munyaya iyi vanongoda kuona zvinhu zvichiitwa pachena. Taedza kubata munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana, asi nharembozha yavo yange isingadavirwi.
Varume vaviri vanoitwa muzvinafundo mufundo mulilo Honorable Rusty Markham veMDC Alliance Harare North vaenda kudare redzimhosva vachinoda kukumbira matare kuti panyaya yelockdown inoyi hurumende ibhadhare vanhu vari kutambudzika aidza mari kana kuti masafety nets anogona kunge ari roller mill, iri sugar, iri flour, iri nyama, kuti vanhu vararame vari kutambuka. Sezvamunoziva imi, 95% yevanhu vemuZimbabwe havana mabasa, 79% vari muinformal economy. So vaenda vachida kuti paonekwe kuti vanhu vasabude mudzimba. But kuti vasabude mudzimba ngavapiwe chekudya, ngavapiwe mari, ngavapiwe mvura, so that social distancing inoitika. Ndozvavaenda kukoti vachinotsvaka.
Murayiro wekuti vanhu vagare mudzimba watanga kwatova nemazuva akati wandei. Nyaya iyi yekudare redzimhosva munova sekuti ichabatsira here sezvo vanhu vagara vachidore mudzimba kubva kudara?
Ichabatsira chaizvo, because kana muchiti mimi vanhu vari mudzimba, vanhu vakanzi vagare mudzimba, hongu mutemo wakadaro munhu haasi mudzimba, because munhu ari kutotambura ari mumustriti, kunana mabvuku tafara kwandomirira uku vanhu vakazara mustreets vachitengesa matomato vachitengesa mampaira kana kuri kumbari kwakazara muna street nokuti hazvigone kuti munhu agare mba make kana asina chekudya hazvigone kuti munhu agare mba make kana asina mvura hazvigone kugara kutage munhu agare mba make kamba kamwe chete ane vana 8 iyari roja pamupachi pakazara vanhu so vanhu vanotopinda mustreet so masafety nets aya anodidikamwa ende imimi musafunge kuti pachanzi papera lockdown musi wa 21 April zvoreva kuti corona yapera pacharamba pachingori nematambudziko saka maregulations ekuti hurumende ibatsire mhuri dzinotambudzika mhuri dziri vulnerable mhuri dziri fragile anofanira kunge atoripo mutemo uyu unofanira kunge uripo munofanira kuyeuka futika kuti tiri makore enzara ihavhesi iri yange isina kumira mushe gore ra 2017-2018 gore ra 2019-2020 havhesi yedu haina kumira zvakanaka so ava vaenda kumatare vari kuti ngapaitwe mutemo kukuti tizive tese kuti kana ndichida chikafu ndinokwalifya sei ndinochikuwana kupi because pakaiswa mutemo vaya vemakaro vane maoko marefu vanopoticiza food vacharamba zvavanongoita vachizvive kumaruzevha that's why varume ava vaenda kumatare kuti hurumende ngaipe masafety nets aya but masafety nets aya ngaapiwe pamutemo uri transparent so that anyone whether anoenda kuanglican church kana kuroman catholic anoenda kumdc alliance kana kuti zanu pf mese munonoona chikafu because mutemo uri neutral unongochiprovida kodzero dzenyu mese
vadomwa munyaya iyi ndevanani vabiti
wekutanga anonzi pachirungu first respondent ndiminister of health and child welfare baba Obadiah Moyo vechipiri ndiminister wezvemari vamutulisi Ngube vechitatu ndiminister welocal government vaJulai Moyo wechina ndivo vamunangagwa
munotarisira kuti nyaya ichanzuka rini
It was coming at 10 o'clock before Justice Tagu na Justice Musaku.
Abo vange vari gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari mutevedzeri womutungamiri weMDC Alliance vatenda kuti vari parunare kuHarare neStudio 7. Sekutaura kwatamboita bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pagumi nevanomwe izvi zvinotevera kuwanikwa kwevamwe vanhu vatatu vaine chirwere ichi kubulawayo muzimbabwe mashaya vanhu vatatu nechirwere ichi kusvika pari zvino pavanhu vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe vana vacho ndevemhuri imwe chete yavasourusa kudya vekuruwa avo vanofungidzira kuti vakabata chirwere ichi mushure mekumboenda kuDubai Blessing Zulu weStudio 7 anopedzisa hurukuro yaaita navasakudya
batwa tiri 4 vasina wabatwa e5 saka tiri kugara tatu asi izvozvo zvatakaita ndezvekuti since imba iyi ya 3/4 complete iyo main house ndiko takachiisa vari negative ndiko ari kugara takachingoisa kumabedrooms kwacho isusu takangosati tiri kucottage tiri positive
ko vavakidzani venyu vari kunzwisisawo here nezvechirwere ichi
kurunzwisisa but kungotwe ndofunga pachirumboda dzidziso yakati kurei kuvanhu wese because vanhu vari kutya chaizvo even kuti yes they phoned us kuti vanzi kuti tarara sei they are giving us all the support even chikafu vamaneighbors akatibatsira rural residence yese yakatibatsira wemachurches vakatibatsira but kuti wazosvikopedyo vari kutya stereki nenyaya yekuti vari kungotya kuti zvose hosha iri kutaurwa nezvayo stereki tinogona kuzotapurira tapukira pairi but regai nditore this opportunity kuti ndiudze vanhu kuti yes ihosha inouraya but vanhu vasatye kubatsira hama dzavo zvakanyanya stereki nekuda kwekuti vari kutya because dopa good example yekuti inini honai ndiri kugara nevana vari negative isusu tiri positive but tiri kugona kugara tiri pamwe chete yes wari kugara mumimba yavo isusu tiri mumba medu but munongosangana mukupfuura mukufamba kana toilet ratingoshandisa imwe before first lady so vasati vatipa chii imwe toilet saka ndangu kudzira kunechi kune wanhu kuti wabatsire kuno anenge ari munhu kubatsira but manebhazi edu ari kubatsira but that kakutya karipo that's the truth kakutya karipo kuti wanotapukira zvekuti hapana kana unosvika pagedhi pangu vazhinji vanotya ndo chokwadi chaicho dai panofanira kudzidziswa ipapo
ko vana chiremba vari kukurapai sei
madoctors arungoteno because isusu mishonga yakati paka iyo ma antibiotics but waingoti encourage kuti tinwe ma vitamin C tablets nekungonwa idzo mvura dzine ma lemon idzo dzidzi mvura ine lemon iri warm yaka inobatsira chaizvo kana mukana ukauripo wekuti moisa garlic ne ginger inotibatsira mvura iyoyo iri warm kungonwa maybe glass of that water per day zvinobatsira chaizvo zvatibatsirawo especially kuwana wangu yakazosvika ya mild why because ndipaundakatanga kunzwa kusanzwa zvakanaka ndipo ndakangotanga kuti ndipe malemon ndipo takatanga kungonwa semhuri saka pandakazonazwa chibatu kurwara chaizvo 3 days 4 days dzacho idzodzodzo iwo wanga utonwa kudhara pawakazochibatwawo positive wanga utori ne 5 days wachinwa saka zvakawabatsira kuti haina zouya ine simba sezvayakaita kwandiri
ko ndeipi kurudziro yamurudawo kupa vana vezimbabwe vangadai vakateerera chirongwa chedu chino chestudio 7
chirukudziro rwandinopa kuno vakateerera chirongwa chino ndechekuti yes zvinhu zvakaoma muzimbabwe ndinodzokora zvakare kuti zvinhu zvakaoma shuwa muzimbabwe but dai taita hit the call ya president yekuti tigare kudzimba kuti chirwere chiri kutapukira chirwere chinorwadza and for information munhu ukabatwa nacho chirwere ukafa ndiwo unofa hurumende haifi and vanhu ngavazive izvozvo chirwere chachina kumira zvakanaka dai vanhu tangoteerera aino kuti tine nzara mudzimba but chirwere chachina kumira zvakanaka tiregozorigreta mangwana tinozoblema futi kuti hurumende yatirasa tisirudini tisirumira pazvakanaka dai tateerera kungogara kudzimba zvinotibatsira chaizvo kutoti chirwere ichi chirege kuramba chichispreada ndo kurudziro ndinopa kuwanhu
vasausa kudya avo vakabatwa nechirwere checoronavhairus chikatapukiravo kumudzimai nevana vavo vaviri vange vari parunare kuruwa zvichakadaro uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavhairus pasi rose huri kuramba huchikwira uye hwasvika pavanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe mumashoko atumirwa kustudio 7 neafrican union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvezvirwere muafrica reafrica centers for disease control and prevention anoratidza kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi muafrica vakwira kusvika pachirugumi nemana uye mazana mashanu nemakumi masere vanhu vafa muafrica vanosvika mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu south africa ndiyo ine vanhu vakawandisa muafrica vabatwa nechirwere ichi johns hopkins university yomuamerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavhairus pasi rose inoti vanhu vafa vadarika zana nemakumi masere america ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vave kudarika zviuru makumi maviri nematatu mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vanoti vanhu vanodarika mazana mashanu ezviuru vanorarama neutachiona hweHIV AIDS vari kumaruwa vari kukundikana kuwana chekufambisa kuti vanotora mishonga yavo panguva ino yekurambidzwa kufamba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavhairus vamaguhu vanoti izvi zviri kukonzerwa nemutemo wakadzikwa nemutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa unorambidza vanhu kufamba-famba kwemazuva makumi maviri nerimwe senzira yokudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairus vanoti matunhu avawana nyunyuto iyi anosanganisira remutasa kumanikaland pamwe nehwange kumatebeleland north sangano renational aids council rakazivisa svondo rapera kuti riri kukurudzira vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS kuti vange vaine mishonga yemwedzi mitatu munguva ino yokusafamba kwevanhu kuitira kuti vange vakadzivirirwa zvakakwana Ngati njwei hurukuro ya waita na Jonga Kandemiri wa Studio 7.
Tingati dambudziko guru riripo yuko zune jipari kutangira pacho pa transport. Lockdown ya kaya announcewa ne na President Mnangagwa. Iliko onesa kuti ma bus anotendero kufamba chete ma bus ezupko. Saka kumaruwa kwa kaita sana mtasa. Akufambi mabazi ezupko kunofamba public transport. Saka public transport iyoyo haisikutendera kufamba zvokutaura kuno. Mumwe driver weimwe kombi inopinda mamutasa akatorohwa nemapurisa mushure mekunge awanikwa achitakura vanhu achienda navo kwamutasa.
Ndedzipi dzimwe nzvimbo vamaguhu dziri kusangana nedambudziko iroro?
Takasangana zvekare nedambudziko iroro kuhwange. Mamonitors edu aripo on the ground ari kuonesa kuti nzvimbo isingafambi mabhazi ezupko vanhu varwere havachakwanisi kuti vafambe nzendo refu kuti vasvike kumaclinics. Sekuziva kwamunoita kuti maclinics ekumareserva anokwanisa kunga ari distance inokwanisa kudarika makilomita kana gumi nemashanu. Saka munhu kana achirwara kuti azofambe distance yakadaro kuti aende kunopiwa mapiritsi wodzokera kumba zvekare, takutaura about 20 to 30 kilometers. Ndosaka vanhu vari kutadza kuwana mishonga iyoyo.
Vanhu vangani vamaguhu vamunofunga kuti vangadai vakatarisana nedambudziko iri?
Jonga, sekuziva kwako vanhu vemuZimbabwe vazhinji vacho vanogara kumaruwa. Saka vanhu vatiri kutarisa kuti vari kuaffectwa nelockdown vari kutadza kunotora mishonga yavo. Vanhu vanokwanisa kusvika kana half ye million kana kuma 750,000 nekuti kutaura kuti vazhinji vari kumaruwa kusingaende mabhazi ezupko havachina means of transport. Ende vamwe vari kutotya kufamba chaiko chaiko chakuti vanorohwa nemapurisa. So idambudziko guru riri kuaffecta nyika yese, vanhu vese vari kuda kuaccessa, not only vari kurwara nechirwere ichocho asi vamwewo zvekare vanenge vachida mushonga kana high blood pressure, hypertension, vari kutadza kufamba nekuti hakuna transport uye kuti vari kutya kuti vanorohwa. Ende munoona kuti hurumende haina maplani ayakaita anobatika ekuti vakwanise kubatsira vanhu panguva yakadai.
Imiwo sesangano, zvii zvamuri kuitawo kuona kuti mungabatsira vanhu ava?
Isu sesangano rakazvimirira roga reCenter for Natural Resource Governance, basa redu nderekuita research, ongororo. Kana taongorora toshambadza zvatinenge taona muongororo yedu sezvataita izvozvi. Kundibata kwamaita inyaya yekuti takabuditsa a statement mushure mekunge tataura nemamonitors edu akatenderera nyika yese. Ndo wakati pa information iyoyo. Saka se research organization tinenge tapedza pedu, tinenge takumirirawo kuti hurumende ichatorawo danho kuti igadzirise dambudziko ratinenge tataura iroro.
Zvii zvamungakurudzira hurumende kuti iite panguva iyo ino?
Chinhu chatinoziva tese kuti hurumende yedu haina capacity. So vaifanira kuti vashande pamwe chete nemasangano akazvimirira oga. Hurumende yaifanira zvekare kuisa chikumbiro ku World Health Organization nemadona makuru akaita sana USAID, European Union, kuti vavane mari yekufano kuendesa mishonga iyoyo kunzvimbo dzandiri kutaura dziri kumaruwa dzinenge dzichida rubatsiro. Ndo zvaifanira kuti zviitike, mishonga iyi yaigona kutorerwa kana muzvikoro zviri pedyo nevanhu ivavo, especially tirikutaura nyaya yekuti hakuna public transport iko zvino zviri kufamba kumaruwa.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafare maguhu vari parunare pamutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo. Mune nyaya yekuti chipatara chemutindo central chakatangidzawo kuongorora vanhu vane utachiwana hwecoronavirus. Chipatara chemutindo chishanda neNational University of Science and Technology pamwe chete neApplied Genetic Testing Center vatange vachiongorora chirwere ichi muvanhu vanobva kuBulawayo, Matabeleland South, Matabeleland North, Midlands neMasvingo. Mukronika wamekare muri yemurume akashaya nechirwere cheCovid-19 vaIan Hislop vanotaura kusafara kwavo nemabatirwo nemarapirwo avakaitwa vasati vashaya, vachiti vanhu vavakavarapa vange vasingazivi zvavari kuita. vaislope avo vakange vaine makore makumi manomwe nemapfumbamwe vakave munhu wegumi nemumwe kubatwa nechirwere ichi muZimbabwe.
Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ya magadi magadi mure studio 7 tinokwaza mure Zimbabwe yose rumatima nenyika kusanganisira vari muSouth Africa. Ndinoitwa baba Trevor ndiri muKimbali. Ndinoda kuti ndingotaurawo pamusoro yatokosani kupe. Tokosani kupe ari kushandiswa neZANU PF ngasiyane neMDC yavachamisa. Iye ane MDC tiyake yakaenda nayo kumaelectioni akadliwa. Saka ndizivi kuti koti yeZimbabwe kana ichiti MDC inofanirwa kuita Congress kana kuti MDC yavachamisa inofanirwa kudisova yotangwa patsva. Handizivi kuti zvinenge zvichireva kuti kudii. Iye akabuda momo handa akatama kanovaka kwake, saka anga achiita zvekokwa chena nealliance. Kupa takaenda kumaelectioni MDC alliance vakairegirei chipikwidza iwe singatende kukwidza. Atenda hangu.
Kustudio 7 makadi mese vanoshanda mangwanani namadekwani zvinokwasai mose semuri. Inotipakurira zvakadai kuvanzika nezviri pachena munyika dzose. Ndokutendera nokufarisai panguva dzino. Handina zvakawanda ndokutaura, asi ndinoda kuti nditaure pamusoro pevanhu vose vari muZimbabwe navari munyika dzakasiyana-siyana. Ndaikumbira kuti anoteerawo panguva ino tive nemwoyo mumwe wokubatsirana. Shuwa zvinhu zvakaoma, shuwa maramiro edu havafani, kuwana kwedu hakufani. Saka ngaisave nguva yekuisekana kuti vananhiki zvinorurama sei. Ndaingokumbirawo zvangu tava nemwoyo munyoro. Kuona asina chokudya, ngatiedze patinogonapo kuti awane chiufu kana nemiriwo isinganyai kudhura. Unenge wagona ipapo, ndinokumbirisa kuti hama dzangu tisasekane asi kuti tibatsirane. Kubva ipapo ndikokumbira kuti zvisapera kusvika chirwere chapera munyika dzakasiyana-siyana, nokuti vazhinji sokuona kwamwe nyika zhinji dzichafarwa. Saka kuwana sekusikazofari kuchaomera muvazhinji. Uyezve panguva ino ndoda kuti ndikotaurawo zvangu kuna Mai Kupe navamwonzura navakomishi kuti zvamuri kuita izvo handina kuti zvakaipa, zvakanaka. Asi ndakazvitarira zvangu zvichatadza zvichazokusiyai zvichiuspachena sokuti hamuna njere. Tarisai kwavana vaguti izvozvi, tarisai vana Biti zvavakamboita, tarisai vana Ncube zvavakamboita. Saka mechiti zvinhu zvenyu mutarise kuti zvinokugumira ikupi. Ndo mashoko anga ndoti taura ndichiti munhu wese mukane upenyu hwakanaka, ngatingonamatai kusvika chirwere ichi chakwanirwa mushonga, nokuti munhu wese upepe pachiri. Ndatenda hangu. Ndiri muno muSouth Africa, TK Kandidzano.
Tinoti tiri muno muSouth Africa, tinoda kuti hobhodha rivhubwe, tindewo kuumba, tikwanise kundogarawo kuumba nekuti hatina chekudya. Nyangwe takavharirwa yedu muDzimba nayo COVID-19 yacho iyi, tiwanewo kundobatsirika tiri kuZimbabwe tichisakura-sakurawo mapfunde nemabagwe.
Makadiko hamanesha Mwari. Zvakaoma, Mwari atigumbukireiko nyika dzese. Dai Mwari aipindirawo munyika yedu yeZimbabwe, vanhu varega kufa wokomana. Dai Mwari angoitawo mashiripiti yapera. Nzara ndo yatikwadza, nzara ndo yatikwadza wokomana. Mwari madarireikoko, Mwari madarireiko. Dematirangarirawo Mwari tagonawo kuyambuka vana veZimbabwe pamusoro pechirwere chekorona. Tozviziva Mwari kuti kugumbuka kwenyu ihasha dzenyu, asi toti Mwari dai madzidzorawo kamarangarirawo nyika yedu yeZimbabwe.
Makadiko vasamarari vana Jonga, ini ndinoitwawo maifadza iwasha, ndiri kuDurban. Ndangoti makadii mose kuZimbabwe, makadii mose hama dzeZimbabwe muri uno muSouth Africa. Ndidangotirawo nyaya yevanhu vari kunzi vari kufamba munzvimbo yemunyika yedu yeZimbabwe maringe nenyaya yechirwere cheCOVID-19 ichi. Ndoona sokuti hazvina kunaka kuti vanhu vaite musikanzwa iyo nhamba yevanhu vanokurwara nechirwere cheCOVID ichingowedzera. zvikada kubuda kwamunenge muchitoita muchienda pamunenge muchinotsvaga mavegetables ipapo ndopamunenge muchitora zvirwere izvozvo. Ina hangu chandanga ndichikumbirawo vedwe ndechekuti izvo zvitarisai kuti isusu tiri kuno kuSouth Africa tiri kutotambudzika kuti tingaenda sei kuZimbabwe kunoona mhuri dzedu nenyaya yekuti mabhodha akavharwa. Kana chirwere ichi chikaramba chichingokwira chichingokwira zvichada ndezvekuti tichangoitwa sevaya vakakwarantaiwa vekubhodha rekumuBotswana tigoita zvenguva tiri kuno. Imiwo vanhu vari kuZimbabwe vane hama dzavo dziri kuno South Africa vakaramba vakavharirwawo vachawana sei mari, vachashanda sei mari dzokuti vatumire nyika vanhu vari kunyika yeZimbabwe? Izvo nachimwari zvinongoda kuti ani nani sedunga munhu kaazvifungire kuti ndikakwanisa kugara mumba ndikambochengetedza kwemazuva akatarwa iwaya tobona kuti zvinomira sei. Kana Mwari wekudenga vachida vanongotiitira nyasha tose, vanongotiitira nyasha, vanovaitira nyasha munhu waanomurombo kana mufumi vanotiitira nyasha tose, chirwere chingosvika pazvinodzikira. Dai tanga tambozama tose sevanhu kuti dai takwanisa kugara mudzimba dzedu tachengetedza utano hwedu, tachengetedza mhuri dzedu, nokuti iwo ukaita musikanzwa kuda sababa kana samai mukabuda panze zvazvinoreva ndezvekuti muchauya mukaafekta vana vari mumba. Chokwadi, ndakumbira ava hangu ndiri kuno kuSouth Africa kuDurban, ndinoitawo maifadza iwasha tobva kugokwe uko pasi kuchiteketi chaiko.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chienda pamepo, Johns Hopkins University inoti vanhu vafa necoronavirus mudunhu reNew York vapura gumi rezviuru, asi gavhina vedunhu iri vachiti zvinoratidza sekuti vanhu vari kuuya kuzvipatara uye neavo vari kufa vave kudzika zvishomanana. America ndiyo ine vanhu vakawanda vafa nechirwere ichi, avo vanopfuura zviuru makumi maviri nematanhatu pamusoro pevanhu vanoita zviuru mazana makumi matanhatu nemakumi masere nevaviri evanhu vane chirwere ichi. Izvi zvinoreva kuti America ndiyo yave mberi kwenyika dzose nechirwere ichi pasi pose.
Ndakuvaka musha asi hana inorova mama, hatichada kusasana ingangova yatofamba mama, ndanyora nziyo nziyo yerudo
nziyo yerudo.
Gonna go to the Savannah Vango, no limit on my head. I'm so moving on my Vango, Gana Hamasang. No gonna go to the Savannah Vango, no limit on my head. I'm so moving on my Vango, Gana Hamasang.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tombotarisa zvanga zviri munhau. Mangwanani ano, dare reHigh Court richanzwa nyaya inotsvaka kumanikidza hurumende kuti ibhadhare mari kana kupa zvekudya kuvanhu vari mudzimba dzavo panguva yekurwisana nechirwere checoronavirus. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pagumi nevanomwe. Vanhu vanodarika mazana mashanu ezviuru vanorarama neutachiona hweHIV AIDS vari kumaruwa vanonzi vari kukundikana kuona chekufambisa kuti vanotora mishonga yavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku isika tisenda baku vii.